Not much per se. It's a solidarity rally which the party has organized, and I think it will be a national event where the president will preside over issues that have taken place.
Musangano wakarongwa nebato uye uchange uri wenyika yose apo mutungamiri wenyika wachataura pamusoro pezvakatora nzvimbo kumusangano weSADC Summit kuDar es Salaam uko Zimbabwe yakatsigirwa nevatungamiri wedzimwe nyika panyaya yezvirango.
So this is really to show recognition to that decision which was taken in Dar es Salaam last week on the sanctions.